vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu mumwe mudzimai anga ari mumutsetse pachipatara cheparenyatwa amai Tsungai Ndonga vati kuenderera mberi kwechirwere checovid-19 ndokuvasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi
ndatoona kuti chirwere ichi chiri kungoramba chichienderera saka ndatani chungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe
mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vabernard vatiwo semunhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya
kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kucovid or uite mitigate pain iri to do nekurwara necovid
asi vanoledge chakabawo avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare vatiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega
pakudhiriva maproducts edu togona kusangana nevahehoti kana necovid wozotibvunza kuti wai muri kufamba mutakura chikafu at the same time hamuna kuvhakinetwa ndizvo ndituma ndite sei ndiuye pana
chitambira mamiriyoni maviri enhomba yesinovac nezuro mutevedzeri wegurukota rezveutano vajohn mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba vamangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba
rumwe zuva ayo tatiri kumarsh west kaona kuine mitsetse yakakura ivo nemuno muHarare mitsetse yakakura mazimbabweans ari kuona nhomba iyi iri kubetsera
nyanzvi mune zveutano hweruzhinji amai Muchamukamuri vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba
ndoona sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hwecovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa
bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 56 kana kuti 56 vakafa nechirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru 229 kana kuti 2029 vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave zviuru 62 300 kana kuti 62,383 zvichitevera kubatwa kuvanhu 2,156 kana 2,156 nezuro wakare kusvika zuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vakange vave zviuru 748,808 vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru 500,491 kana kuti 584,770 uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwokubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.